Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechipiri kurumetri 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyere yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I think they've lost hope right now. Vanhu vari kungoti ameno Mwari zvavachatiitira pati ndiri kungonamata kuburikidza neapiyo yatanga kupinda nhasi kuti dai Mwari vanga vanzwawo. At least takapiwa door pending appeal. Appeal yedu yozoitwa hearing vari panze.
Nengo dzeMDC dzonetsekana nemabatirwa dzinoti akaitwa nyaya yavalasi maenga hama nevamwe vavo vari mujeri. Hurumende inoti wese anobva kunyika ine coronavirus ava kusungirwa kuratidza umbo hwekuti haana chirwere ichi. Bato reDemocratic Party remuAmerica roita sarudzo matunhu gumi nemana dzekutsvaga munhu achamirira bato musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Indiwe mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Dare reSupreme Court nhasi rati richazotura mutongo waro panguva yarisina kutara pachikumbiro chasviswa kudare iri nenhengo dzeMDC dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa mumusha weGlenview muna 2011. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro kudare iri chekuti mutongo wakapiwa vatungamirai madzokere valasti maenge hama vafinias natarikwa pamwe namuzvare Yuvhoni Musarurwa wekuti vapike makore makumi maviri vari mujeri. Gweta revasungwa ava amai Beatrice Mutetwa vati dare repamusoro rakakanganisa parakavawana vaine mhosva. Amai Mutetwa vati kunyange hazvo muzvare Musarurwa vakaburitswa mujeri mushure mekunzwirwa tsitsi nemutungamiri wenyika zvakange zvisingakodzere kuti vabatwe nemhosva kubva pekutanga sezvo vati mapurisa akapa ufakazi pakutongwa kwenyaya iyi mudare repamusoro akapa humbo hwakasiyana. Amai Mutetwa vati ufakazi hwemapurisa aya hwakasiyana nezviri mutongo wavachinembiri Bhunu avo vakatura kuti ufakazi hwese hwakapiwa nemapurisa hwakanga hwakafanana zvairatidza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzera kufa kwemupurisa vaPetros Mutedza pane rimwe bhawa riri musha weGlenview muno muHarare muna 2011. Amai Mutetwa vati dare repamusoro harina humbo hwarakapiwa nevafakazi hunoratidza kuti chii chaizvo chakaitwa nemumwe nemumwe pavasungwa ava chinoratidza kuti ndivo vakauraya vamutedza. Vati panzvimbo yemabhizimusi apa pakanga paine vanhu vakawanda vaizvifambirawo saka nokudaro zvinoshamisa kuti hapana kana munhuwo zvake akauya kudare kuzopa ufakazi hwekuti akaonawo kana munhu mumwe chete zvake pavasungwa ava achiita mhirizhonga ingave yakakonzera kufa kwavamutedza. Kunyange hazvo mapurisa akambenga udza dare kuti vasungwa ava pavaikumbira mukana mwekubhadhara mari yechibatiso kuti pane veruzhinji vakawanda vaifanira kuzopa ufakazi hwokuroverera vasungwa. Zvataurwa namai Mutetwa mudare zvatsinirwa navachausi kwaramba vano verimwe remagweta evasungwa ava.
Tanga chingoti dare rehaikoti harina kunge ranyatso kwenenzvera nekudonongodza umboo hwakapiwa. Nyaya iyi nyaya yakaitika pakazara vanhu, pakanga paine vanhu vakawanda andi neurombo zvikuru kuti kune mupurisa akatemwa akafa. Pati nyaya yedu yanga iri yekuti hazvizikanwe kuti akatemwa nani. Zvinonetsa patemu paitika zvinhu zvakawanda kuti muri pane vanhu vakawanda vari kumhanya vari kuita zvakawanda kuti muzive kuti chaiye angadai akaita chinhu chakadai ndiani. Saka ndo yanga iri nyaya yedu kuti aiwa dei dare rehaikoti rakanga rakanyatsodonongodza rakanyatsotarisisa nyaya idzi ingadai risina kubata vakomana ava nemhosva uye nekuvaendesa kujere for 20 years. Saka tanga tichingokumbirawo kudare repamusoro kuti dare rakatonga ku High Court arinonge ranyatso tarisa zvakanaka asi imi chitarisaiwo zvakanaka kuti vakomana ava nemusikana uyu vakwanise kuwana ngo vachiwana kusununguka kwavo.
Asi gweta rehurumende panyaya iyi vafungai nyahunzvi vaudza dare kuti hapana chakakanganiswa nemutongi wedare vachiti mutongi akashandisa mutemo sezvauri uye humbo hwakasvitswa mudare pakutongwa kwenyaya iyi hunoratidza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzeresa kufa kwavamutedza. Vanyahunzvi vati vanhatarikwa kunyange hazvo vainge vasipo pakarohwa vamutedza vakafa kutakura kwavakaita vamwe vevasungwa vakange votiza panzvimbo yakaparirwa mhosva kunoburitsa pachena kuti vaive nerimwe nevasungwa vakabatwa nemhosva ava. Vanyahunzvi varamba kutaura nestudio 7 vachiti havabvumirwe nemutemo webasa ravo kutaura nevatori venhau. Vatongi vedare resupreme court vatatu vanga vachiti amai Elizabeth Gwaunza, amai Susan Mavhangira pamwe namai Rita Makarau vati vachazotura mutongo wavo pazuva ravasina kutara. Zvichakadai muzvare musarurwa avo vauya kuzonzwa nyaya iyi vaudza studio 7 kuti mwoyo wavo unorwadza pose pavanoenda kunoona vavakange vakasungwa navo kujeri.
Ini ndiri kushungurudzikana kuti inini ndiri panze vamwe vangu vari mukadzi. Chishuviro changu ndechekuona last menga hamala tungamiri emadzokera vari panze vakasununguka vapiwa freedom yavo nekutotaura chokwadi pamberi pamwari. Hatina mhosva yatakapara ende hatina kana chatinoziva kuburikidza kwerufu rwaPetro Somutedza. Zvinhu zvinoramba zvichindishungurudza kuti pandinoenda kunovavhizitira kujeri vanhu vanenge va I think they have lost hope right now. Vanhu vari kungoti ameno mwari zvavachatiitira pati rungonamata kuburikidza neapiyo yachanga kupinda nhasi kuti dai mwari vanga vanzwawo at least takapiwa bill pending appeal. Apiyo yedu yozoitwa hearing vari panze because tinoda kuti munhu wese anga akasununguka achisangana nemhuri yake achirarama nemhuri yake because tara iko zvino izvi vana vavo havatorina kana maschool fees. Madzimai avo ari kutoshayiwa chekudya checho nekuti ndiwo mabreadwinners ari mukati. Hapana mararamiro ari kuita mhuri dzavo nekuoma kwakaita upenyu muzimbabwe. Mhuri dzavo dziri kusiririsa hadzina kana pekutangira.
Vamaenge hama nevamwe vavo vakatongerwa kuti vagare mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuponda vamutedza. Vasungwa ava vakanga vari makumi maviri nevasere asi vamwe vavo vakawanikwa vasina mhosva. Pakutongwa kwenyaya iyi vasungwa ava vakati vaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika vachiti havanei nekufa kwakaita vamutedza. Padare panga paine utungamiriri weMDC hwanga huchisanganisira mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato iri amai Linette Karenyikore, mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDouglas Monzora, munyoro anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese nevamwe. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Hurumende inoti iri kutora matano ese ainokwanisa kudzivirira kuti vanhu vasabatwa neutachiwana hwecoronavirus uye vanhu vese vanobva kunyika dzine utachiwana uhu vave kusungirwa kuuya nemagwaro anoratidza kuti havana utachiwana. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wedare makurukota, gurukota rezveutano Dr. Upadhaya Moyo vati vanouya vasina magwaro aya vacharambidzwa kupinda munyika.
Auya asina certificate yekuti ari negative kuti avonekwa nachiremba kwake kunyika kwaakabva muhospitari yehurumende yekunyika kwaakabva aanongonzi tatenda mauya asima kudzokera zvakare kwama muzouya kana mani chitupa chakakwana chinonotaridza kuti imi utachiona hwecoronavirus hamuna. Ndo mutemo wako iwayo. Tirikuita izvi kuti tigadzirise kuti tisawana vanhu vanouya necoronavirus munyika yedu. Saka tichatoita zvese zvakaoma kuitira kuti tidzinge coronavirus kubva musi.
Kusvika musi wa1 kurume Zimbabwe yanga yaongorora vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vakaonekwa vasina utachiwana hwecoronavirus uye ongororo iyi iri kuramba ichiitwa panhandare dzese dzendege munyika pamwe nedzimwe nzvimbo dzekupinda nadzo munyika. Vamwe vazivisawo kuti pane chizvarwa chekuzimbabwe chaibva kuBahrain nechimwe chekuchina vakaongororwa pachipatara chewilkins vakawanikwa vasina utachiwana uhu pakupera kwesvondo. Mutevedzeri wemutauro webato guru rinopikisa munyika vaLuke Tambori Nyoka Vati kunyange hazo zvakakosha kuti vanhu vane utachiwana vasapinde munyika, hurumende inofanirawo kusimudzira mabasa eutano munyika kuitira kuti ikwanise kuongorora zvirwere zvese.
Asi tinotishamisa ndechekuti iyo hurumende haisi kuda kupa vana chiremba, haisi kuda kusimudzira zvipatara zvedu zvemuno. Chinofanira kuitika ndechekuti tinofanira kukinge tine mamezhazi atinoita isu toga munyika kuti tione kuti chirwere chachiuye chikasikopararira munyika medu. Ndachinoitika ndechekuti vamwe vachapinda muno vaya nemacertificates aefeki, hatina mukana wekugona kutesta zvinhu. Chinongodikwa ndechekuti isu nyika tinge tine zveutano zvedu zvakakwana zvatinokwanisa kusikotesta tega paairport nepanzvimbo dzedu dzekupinda munyika kuti tione kuti vanhu havana here chirwere chekorona.
Mune imwe nyaya, gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vati majere munyika akazarisa uye hurumende iri kuronga kuburisa vamwe vasungwa mumajeri. Vati pari zvino vari kuronga kuti vasungwa voburiswa ndevapi. Majere muZimbabwe ane vasungwa zviuru makumi maviri nezviviri, asi iwo akagadzirirwa kuchengeta vasungwa zviuru gumi nezvinomwe chete. VaZiyambi vati vanoda kuti majeri asare aine vasungwa zviuru gumi nezvitanhatu. Mune imwe nyaya, vakasanobata chinzvimbo chegurukota remutambo vakazembe kazembe vati hurumende iri kuedza pese painogona napo kugadzirisa nhandare dzeNational Sports Stadium neBaba Fields kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kutamba mutambo yavo weCAF neAlgeria munyika. Nhandare idzi dzakanzi neCAF hadzikodzeri kutambirwa mitambo yeCAF sezvo dzisina zvimwe zvinhu zvinodiwa mazuva ano. Vakazembe vati kana vakapedza kugadzirisa National Sports Stadium neBaba Fields vachakumbira CAF kuti mutambo we Zimbabwe na Algeria musi wa 29 kurume utambirwe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Nhengo dzebato reDemocratic Party muAmerica dziri kuda kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino. Dziri kutatsurana musarudzo yekutsvaga achamirira bato kana kuti primary elections iri kuitwa matunhu gumi nemana emuAmerica nhasi. Nhengo ina dziri kupinda musarudzo yekutsvaga achamirira bato rinopikisa iri dzinoti vaJoe Biden, vaBernie Sanders, shoroma vaMike Bloomberg pamwe naamai Elizabeth Warren. VaSanders ndo vari kutungamira zvichitevera sarudzo dzakaitwa mune mamwe matunhu mana anoti New Hampshire, South Carolina, Iowa neNevada. Asi vamwe vanoti vaBiden, avo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika munguva yavaBarack Obama, vanogona kuvewo nemukana zvichitevera kukunda kwavo musarudzo yekuSouth Carolina svondo rapera. Vamwe vaikwikwidza vanotora Pete Buttigieg naamai Amy Klobuchar vakazivisa nezuro kuti vabuda makwikwi aya vachiisa rutsigiro rwavo kuna vaBiden. Danho iri rinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika rinogona kubatsira vaBiden kuwana mavhoti ekuti vakwanise kukunda vaSanders nhasi. Anotarisirwa kukunda musarudzo dzanhasi idzi anonzi anenge ave nemukana mukuru kwazvo wekuzokwikwidzana nevachamirira bato reRepublican Party rinove riri kutonga uye vari mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Matunhu ane mavhota akawanda anosanganisira California, Texas, North Carolina neVirginia. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vebato rezanu PF mudunhu reNorth America vaRegis Vusango Charumbira kuti tinzwewo maonero avo.
Maprimary elections aya ndiri kuona inini kuti tichitadza mapolls, maexit polls ari kutarisa kuti Bernie Sanders achahwina, achakunda Joe Biden. Fanira kutarisa makuseni mapolls anga achibuda anga achiti vaBiden anga ari kuma48%, Sanders anga ari over 60%. Saka ndiri kuona vaSanders vachihwina Super Tuesday.
Ndeyapi matunhu amunofunga kuti vaSanders vanohwina? Tichiona kuti wa Biden waka wina ku South Carolina ne nyaya kuti vatema vakawanda variko vainzi ndo vavavotera.
Indikona va Sanders vachi kusarudza wina big ku California. Wacha wina big futi ku Texas, I think Texas. And then among the most small states are good kuti wacha di wacha wina futi. But ukundo kwa ndo wana kuti wacha pula ma delegates akawanda nasi. Saka mamandi ma wina take all. Saka ndikona vachi kwanza kuwanida ma delegates akawanda kupa ikoko.
Muruko wana osei wa Mike Bloomberg.
Wa Bloomberg, andifungu kutu wacha wina. Asi chandiku wana ndicho kuti waka pavaka pavaka mbote aura, I think last week wachita wana kuti shukangu kana mkasa wena. Mchaita sei, wakati uwe ini mchatora mafota angu yesendo isa kumono. Denchi, uwe denchi unafunga kuti ndio wando kwa nsa kupa. Hawana kutu aura kuti wachasa kuna Biden. Saka na iso, so ndaka wana zuropa CNN wanyeru. Wa Biden wakatsoropodza zvisina kunyikururama pamusoro pa Bloomberg. Saka ndirikuona kuti wa Bloomberg sezvo vakati chero munhu mudemocrat anenge abudirira nechamupa mavhoti angu uye nechamubatsira kukambena nokumupa mari. Ndirikuona sokuti vachaenda kuna Sanders. Ndomaonera nechaita nokuti kutsoropodza kwavakaitwa nezero manheru na wa Biden vanenge vasiri vanhu vanokwanisa kushanda vese kana kuwirirana.
Ko amai Warren tingaonawo here vaine chavanga nonga nonga ipapo?
I think my Warren vanenge vato kuona kwangu vanenge vazopera. I think vanenge vachaperera pasuka Tuesday. But handisi kuziva kuti vachasupportani. I think vanogona kunge vachambomira kuindosa. Handifungi kuti vachamanyira kuindosa zvakaitwa na Klobuchar na uyu Buttigieg. I think ndiona sekuti vachambomira vakabata endorsement yavo vachida kumboona kuti zvichafamba sei. Asi pasipa Tuesday handisi kuona vachibudirira.
Mataura nyaya yekuti Buttigieg naamai Klobuchar vakapa rutsigiro rwavo kuna vaBiden, hazvisi zvinosimudzawo here mureza wavo pasarudzo dzanhasi idzi?
Vanhu havasi kutarisa endorsement, vanhu vari kutarisa mutungamiriro wacho unenge achizotungamirira. VaBiden vane zvinhu zvakati o zvavanoonekwa zvisiri kuvakwalifaisa kuti vange vachitungamirira bato reDemocratic Party kuvazhinji vachavhota. Vazhinji vari kuti ivo havasi Obama, iwo ndiva Biden vanga vari vice wa Obama. Saka kuti vashandise kuti vanga vari vice munhu akaita basa akapiwa mukombe wekuita basa neva Obama. Saka ndiri kuona sokuti vaSanders ndo vachabudirira even though pachizoita havo kutongwa kuchazoitika mupamberi apa. Ndisingazivi kuti ivo vakuru vacho veDemocratic Party vanga overpower mavoters here.
Vanga vari tsachigaro vezanu PF mudunhu renorth America, vaRegis Vusango Charumbira vari parunhare kuAlberta kuCanada neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyera tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe aimbove mushandi anochengetedza zvinhu uye akaisa munhapwa vanhu makumi matatu nezuro pamuzinda wezvitoro zvikuru muguta guru rePhilippines reManila ava muusungwa. Musungwa uyu akatanga apfura mumwe muchengetedzi apo aipinda pamuzinda weVira Shopping Complex munzvimbo yeSan Juan City iri muManila. Dutu mpengo rine simba rakanyanyisa rarova nhasi guta reNashville mudunhu reTennessee. Pamwe nemunzvimbo dzakakomberedza guta iri ndokuuraya vanhu vanomwe pamwe nekuparadza misha yakawanda. Dutu mpengo iri rinonzi raparadzawo nzvimbo inochengeterwa ndege pamwe nenhandare diki yendege kumawirira kweguta reNashville. Dutu mpengo iri rakatanga kurova guta reCamden iro riri makiromita 150 kumawirira kweNashville ndokuuraya munhu mumwe chete. Banga guru renyika riri kuramba mashoko ekuti riri kudhinda mari muchivande zvinonzi zvatosvora International Monetary Fund IMF. Mashoko aya ari kuuya apo nyanzvi munyadza zveupfumi dzichiti mashoko eIMF ekuti Zimbabwe yatora gwara risiriro panyaya dzezveupfumi munongedzo wekuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi kuchatora makore akawanda. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Bangare IMF rinoti zvakawanda zvainge zvawirirwa neZimbabwe kuti zvigadziriswe kuti upfumi hwenyika hubve kumawere kwauri hazvisi kuitwa. Semuenzaniso, IMF inoti yainge yakurudzira Zimbabwe kuti ione kuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe razvimiririra. Asi hurumende iri kuenderera mberi ichishandisa banga iri kuita zvinhu zvinenge zvisiri mubhajeti yenyika. Nyaya yehuori inonziwo iri kupa kuti zvirongwa zvakaita seCommand Agriculture zvigume zvanokorwa mari pasina chabuda kuminda. Vaimbova gurukota rezvemari vatenda ibiti vanova zvemutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka kweIMF paitaurwa nyaya yeZimbabwe.
KuWashington kwamuruku vakuru vebhodhi reIMF rakaburutsa gwaro rinopisa renonzi Article 4 report richitaura kuti muri maConnewall vanhu vake vanova Reserve Bank iri kuprinda mari and staff monetary program yafa. Vanotaura vanga vari meeting macho vanotaura kuti nyika dzakafanana neFrance neGermany dzaivava dzichiti hatibatsiri matsotsa. So kana wavharirwa mukoo neIMF hausina kwokumhanya, kuti World Bank hauende, kuAfrican Development Bank hauende and maCommercial Bank hauende because mari yacho ndi because hauna chitupa cheIMF chinokupa Bill of Health. Ukaona varume vakuita zvemagarrison shop, ukaona varume vakutorera mamasivu sevhu ndari kutambura vachinzi 2.5% izvi zvisina musoro, ukaona varume vakuita inonzi Roller Mill Committee hakuna kukoniwa kwakadaro.
Imwewo nyaya yanga ichinetsa isiri mugwaro iri yainge yakabuditswa mubepanhau reFinancial Times iro rakati pane umbowo hwekuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rainge richidhindawo mari muchivande richitenga goridhe. Asi vachipindura mubvunzo uyu Dr. John Mangudya vati ndezvemugotsi matsuro.
Hakuna kana zvadaro, munhu oda kuti ovhundisa vanhu chemahara kuti vana vhunduke dzekunyepa zviyazvino.
Dr. Mangudya vatiwo Zimbabwe yakazvipira kuti irambe ichishanda neIMF.
Zimbabwe imemba yeIMF neWorld Bank neATP. Saka kujidzana kweZimbabwe neIMF kugara kuripo, kutogara kuripo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanotiwo vanowirirana neIMF kuti upfumi hweZimbabwe huchaderera zvakanyanya gore rino.
3% yakataurwa nehurumende haingangonetse kuti tiisvike, nekuti pavanga vachitaura nezve 3% vanga vachitaura kuti vanga vachifungidzira kuti mvura ichakurumidza kunaya, vanga vachifungidzira kuti kuchave nekudyidzana nenyika dzekunze kwenyika, vanga vachifungidzira kuti nyaya yemagetsi ichange yagadziriswa, nyaya yemafuta ichange yagadziriswa. Saka zvinhu zvinenge zvichifamba zvakanaka, upfumi hwenyika hunenge hwagadzikana. Iko zvino tinoziva kuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana, zvinhu zvakangoita manyama amire nerongo, zvekuti mitsetse yemafuta yareba zvachose, mafuta ari kutonetsa kuwana.
Zimbabwe iri kutatarikawo kubhadhara zvikwereti zvayo kumabhanga akaita seWorld Bank nemamwe ekunyika dzekumawirira zvopa kuti kuikweretesa mari kunetse. Kana nyika dzakaita seChina dzinodyidzana neZimbabwe zvakasimba dziri kurambawo kukweretesa hurumende mari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Sangano reWorld Food Program rinoti gore rino vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe munyika vakatarisana nenzara zvichikonzerwa nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze pamwe nenyaya dzeupfumi dzisina kumira zvakanaka muZimbabwe. Mukuru wesangano reYouth in Agriculture Apex Council vaJohn Muchenje vanoti uori huri kuitwa muchirongwa cheCommand Agriculture ndechimwe chinhu chiri kuita kuti zvinhu zvirambe zvichinetsa muZimbabwe, nyika ichiramba ichitarisana nedambudziko. Michael Hove weStudio 7 aita hurukuro navamuchenje kuti tinzwewo maonero avo panyaya yenzara yakatarisana nenyika.
nyika yedu gore rino iri mvura yedu yakaita shoko takaresisa aya tinoti maerratic rain semukaona mvura yachona yainaya zvisina setemu yajairirwa navarimi kandi pane nyaya futi yeunderutilization of farms in our country ndozva makaona mukuru wedu wenyika akaita another land ot yekuti land must be redistributed ichipiwa kuvanhu vari kumashandisa nomasi ndo pachinzoti zvive chiii zvatine simba nepashoni nadzazvo ngavapiwe ivo minda samaone tinofunga kuti nyaya yendhara inga shoma munyika medu
tinonzwa sangano reworld food program vachiti pane mukana wekuti supply irimo munyika yechibage kana kuti yatinoti nechirungu corn inokwanisa kupera kwekutanga kwegore rino tipewo maondo renyu pamusoro pemaondo ava
ivapo ndinongera navo bhoti mukatarisa nyika yedu iri kuimporta about 110,000 tons of maize every month tinovachinja tisingatarisiri because zimbabwe yaimbori breadbasket of africa vaiona chitaa kupima chibagwe wheat and everything minda yedu haisanisiwa nemazvo pari kutiwa land audit up ngapapiwe vanhu vane shungu nekurima vanoziva kurima kwacho
tichitarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika mungati ichi ndechimwewo here chinhu chiri kuita kuti nyaya iyi yenzara iendere mberi chinetsa
economy yes it might contribute a bit but not that much because the government in a problem ari kuti yecommand agriculture yekupa mainputs ekumafarmers then tine presidential input scheme iyo inobata over 1.8 million mahousehold which means in terms of mamiriro enyika mafarmers ari kupiwa zvikwanisa zvekuti vashandise but vacho vakagarira minda yedu havasi kuishandisa nemazvo then secondly also near the corruption isavuka ichingotaura kuti vanhu vari kupiwa mainputs ekumand vachitengesa input ndeyekurimisa haizi yekutengesa munhu kana achinga apiwa mainputs 100 hectares ngaadzvare mainputs 100 hectares
nyaya iyi inogadziriswa sei imi vechidiki pane zvamakatarisira kuita here kugadzirisa nyaya muchizobatsira mhuri yezimbabwe
isu sere chidiki sebato redu youth in agriculture tiri kutaura nehurumende kuti tauriwa land audit minda ngaipiwe vanhu vechidiki then tapinda ipapo hatitongoda minda chisina kuti produce so tiri kuitana magroups maclusters yekuti avanorima zvakati avanorima zvakati avanorima zvakati toboora kuti nyika yedu ingade mametric tons mangani kuti isevai for year hatikwanisi here kuzviita isusu internally toengeda futi hurumende yedu because the farmer asina irrigation anodependa nemvura yedenga is very successful farmer ive ngeti the government kuti vatipe mairrigation facilities
avanga vari vajohn muchenje vanove mukuru wesangano reyouth in agriculture apex council vachitaura vari parunhare vari muharare namike hove westudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika
Yes, how are you?
I'm good. Ndiri mukoma Godfrey.
Yes, ndiri mukoma Godfrey.
Ehe, makadiko makanyora nezuro mukuti ndiri kuno kuChitown. Tiudzeiwo kuti kwamira sei pari zvino tayanzwa kuti kwakambenge kuine mhirizhonga zvakamira sei.
Yes, no, kwakauko. Hakuna so far zvino hakuna mwedzi yatomboitika. Even in half years ya namedzi ndendawo.
Munoona sei nyaya iyi yemhirizhonga?
Mhirizhonga chaiko haitorina kutombobvira yatombonaka. Mhirizhonga haina kubvira yanaka. Maonero angu andofungawo inini ka. Mutoona kunge kuti vanhu kana vafunga kuita nezvi demonstration iyaya vanofanira kuita a proper demonstration kuti madhemonstration ekuti pane pane vanhu 10 pane vanhu 20 vanotoziva kuti vange mahumu vanofanira kunyatsoronga zvinhu zvavo chaizvo chaizvo demonstration inoita chi demonstration because izvi zvinhu zvakaitika senge zvakaitika masterin izvi zvinotokonzera kuti party yemdc itovengwa nevanhu because vanhu vakapedzera kupindura mudzimba dot achirohwa ndozofanira 10 15 vanga vavhara road vamwatanzwa vakatema mupurisa
imimi kwamuri ikoko mapurisa akauya here achikuvhunzurudzai
vakatopinda maraini vachitorova vanhu dotodo
vachiti chii
hadizemutauri yadzo kana makaona maimages enu sesatadhe paiita kunge pari kutsva area iyoyo yaita kunge vari kupiswa matai vanhu vese kumaraini papo vakapindirwa vachitorohwa siku vakatorohwa masitadhe
imimi muri kuzvigona sei muri kubata mabasa api ikoko amuri kuchitungwisa
chingori chiindizinas chakutongoita zvese dzatai tiwane mari because basa unorova nakuti ende ukamirira kuti zvinhu zvanzi nyika yacho kuti tichazonaka ita inonaka rini since 2000 chingoneteka chete so end after to you chatojaira povhati yacho isusu tinochinoita inonzi brick molding totengesa mabrick ndo zvinhu zvinototara nyika izvozvo totengesa mabrick so tosupplya vamacustomers vedu akanyowanda madiasporini akaita kunge seni ndo kunonyanyobva macustomer totengesa mabrick tozvitengesa online vakawaa vari kunze kwenyika ndo vari kuda kuvata kuzimbabwe vanhu vandotara Nana South Africa, Nana America, Australia, out in the open to my client to be at all.
Musakangana chirongwa che The Connection na 8pm apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzekurima. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Standikile Mhlanga.
Soku izikati sendaba ku VOA Ndebele.